mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedare amai tafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vajeremaya bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitora pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pachitoro
muchuchusi vaefraim zinyandu nhasi varovedzera kudare kuti vasikala navasitole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafredi masavirevhu vabvuma kuti magweta evaviri ava akumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosastendwa kana kutoiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboe hweuchapupu wanana muchushisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umbowo hwakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaharrison ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navasitole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaoliver marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri amai precious dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka
saka tinotarisira kuti mangwana vacharerutsawo mutongo wavo kuna jobstar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabara
gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava
basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu iro ndere madzitare muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona unochuchisa achiisama mafiki kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musungwa obva apa mutongi wake
vasikana navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga zvondovapera asi magweta ava anoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.